takaongorora kuti pamamachines maviri atakaona emakambani maviri, kambani yeDemalog yekuGermany nekambani yeLuxor yekuChina, takaona kuti pamamachines iwayo mushina usingakurumidzi kufa mushina wekuGermany, uyu wekuChina unokurumidza kufa nokuti pakaitwa inonzi shock test, ndeyekudonhedza mashini iroyo woona kuti ukarwa pasi haukuvari here. Takaona kuti wemaGermany unenge uri nani. Saka isuse nera takanyora tsamba kuzeti kuti vanhu vatinoona kuti vakapasa chirongwa ichi vanhu vekuGermany kwete vekuChina. Asi isu semapolitical parties takaisa recommendation yedu yekuti mashini wekuGermany ndiwo watofanira kutora.
Saka panosarudzwa rini kambani inenge ichizobudirira kupamuchina iyi uye ndiani anosarudza?
Zeti haisati yatipa date, yakaendesa makambani maviri awa kustate procurement board. Asi tichitarisa tinofungidzira kuti makambani achamaziva pafungi dziri kuuya iyi. Asi chikurukuru chatida kuti tikohombesedze kuvana veZimbabwe ndechekuti isu senera pamwe chete neMDC takati isu tinoda kuti makambani aya asarudzwe neUnited Nations.
Tiri kunzwawo kuti senera muri kunyunyuta pamusoro pekuchengetedzwa kunenge kuchizoitwa zvinenge zvawanikwa kubva mukunyoresa kwevanhu nemichina iyoyi. Zvii chaizvo zvamuri kunyunyuta nazvo?
Ndiyo yataa kuti kunera battle line number 2. Bondo yekutanga yekuti hurumende isave iyo inotenga mishini iyi takaihwina. Hondo yechipiri ndeyokuti information yatorwa pazvegeta vanhu paya paya iri kunochengeterwa kuti painochengetwa kuya ndoka tinoti mafevha. Hatisati taakuziva kuti mafevha achatenga nani, asi isu tiri kuti mafevha ngaatengwe neUnited Nations uyezve mapato ese ngaange aripo panenge pachichengetwa information iyoyo. Nokuti zvikasaitika saizvozvo vanhu vanogona kuti information yapinda wobvisa information iyoyo woisa yavo. Saka izvozvo hatikuda kuzviregera kuti zviitike izvozvo.